zvinhu zvakanaka kuti vanhu vabayiwe nhomba. Nyangwe tisati takuziva kuti nhomba iyi inoshanda zvakadini, inoprotekta zvakadini, ine maside effects akadini, asi pane panofanira kutangirwa. Nhomba ngaibayiwe vane unyanzvi hwesainzi vachititarisira, vachimezha kuti iri kushanda here, haisi kukanganisa vanhu here. Uyezve tinoda kuti izvo hurumende ingobuda pachena pane zvinhu zvese zvairi kuita. Hatina daka hedu nenyaya yokuti nhomba yatanga kuitwa rollout. Ngaitwe rollout. Mahealth workers ngavabayiwe nevamwe mafrontline workers ngavabayiwe. Asi tinoda kuziva kuti iri kushanda zvakadini, ndochinhu chikuru. Uyezve idzo dzimwe nhomba dzatatari taorda muzimbabwe dzishandewo, tione Johnson and Johnson ndo iri pedyo pfungwa dzangu zvino, nedzimwewo nhomba. Titsvage dzibhesi panhomba dzese, asi tokunzira transparency kuti vari kutsvaga sei nhomba idzodzo. Tinofanira kuti tine technical advisory committee yedu yemuzimbabwe yenhomba. Ndinovimba hurumende ichavateerera pane zvavanoudzwa nokuti ndivo nyanzvi yenyaya dzezvenhomba.
Tanzwawo kuti pazuva rekutanga mumatunhu akawanda, vanhu vanga vachizvipira kubayirwa nhomba vanenge vanga vari vashoma. Munozoona here mune ramangwana vanhu vachinyevenuka kunge vachizotora nhomba iyi?
Kuti vanhu vanyevenuka hunge vane ruzivo rwakakwana neinformation yakakwana. Ndaonawo paterevhizhin Gweru Midlands, ndanzwa kuchinzi vaneseka kuwana vanhu vanotanga kubayirwa nhomba. Ndikati ndizozoka pazopa mai vati ndakarwara COVID, saka ndangozvipiwa ndizobayiwa. Ndisivewo kuti zvakarura. Ngavape vanhu information yakakwana tizive kunaka kwenhomba iyi nechavakaisarudzira. Ndokuti vanhu vatirivanhu nhomba vari kuida, asi vari kuda information nenyaya yesafety yayo nekushanda kwayo chete.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekutanga yavari kuti phase 1 chinopera mumazuva 10. Munenge muchiona here kunge ingave nguva yakakwana yekuti vanhu vange vazobayiwawo toti vanhu vazozvipira?
Nhomba zvacho ishoma, 200,000 ishoma pamaprovince 10. Tikada kudivhaidha zvakainzana zvinoreva kuti 20,000 doses paprovince. Vakabaya chaizvo chaizvo kana vane maoutreach team akakwana, nemanesi akakwana, nemadhokota akakwana ari kubaya. Nhomba 20,000 paprovince dzinopera ne1 week, hapana nezviripo. Saka 10 days ndiona iri nguva yakakwana kana vanhu vakabvuma kutirimuka vachiuya kuzobayiwa.
Panyaya yedzidziso iri kupiwa pamusoro penhomba iyi, muri kugutsikanawo here nazvo?
Dzidziso ishoma, hapana madetails ari kubuda. Vanhu vanoda kuziva kuti kwayakamboshanda yakashanda zvakadini, uyezve yakasarudzirwei, muno ichashanda zvakadini. Pane matests akamboita remunhu hatisati tambonzwa nezvematrials akaitwa nematrials akawanikwa. Saka ndozvinoda kuzikanwa nevanhu izvozvo. Vanhu vanongori nesuspicion, unongoziva kuti izvo tiri kubaya nhomba isati yange yaitwa chidhindo neWorld Health Organization cheemergency use authorization. Ipapo ndopane mibvunzo yevanhu kuti isi totanga kuita isu maguinea pig here? Hurumende inofanira kupindura ipapo.